Yeah. 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 Chiniche kutanga mangwanani Kuchimuka Endamwari Shamwari Kanzwayari da futi wararam Enda Tondi wari Kufanasi ya mitache satana Mekuti wandaiti wanamwari ninana Jinomu tenda Akanditaka nula pamupata werufu wandaga
Hapana chino kuwana, hapana chino kuwana.